Vachitaura kunhengo dzinosvika zana nhasi pahotera yeChinoyi University of Technology muzvinafundo munyaya dzekushanyirwa kwenyika, Dr. Patrick Otama Mimine vanoti nyaya dzezvematongerwo enyika dziri kukanganisa kushanyirwa kwenyika zvakanyanya.
Politics dziri kuaffecta the tourism industry quite significantly, or the loom large politics. Why? Because of matters of attitudes, you know, with these warnings, my travel warnings issued against the country. And you know what? People just don't want to do business with in countries where there are some kind of contestations. You know what I mean? Where there's some kind of contestations. And the Edu, unfortunately, has taken too long to solve. Saka, it is even getting worse in terms of how it affects what? Our industry.
Vamamimine vanotiwo nyaya dzemitemo ndezvimwe zvinopawo kuti kushanyirwa kwenyika kunetse.
Kazhinji unoona munhu achingoti legal system yemunomo haina kumira zvakanaka nekuita sei kana kuti handiti. But chokwadi chechipo ndechekuti systems are more complex than people think. Nowadays, globalization has even made it worse. Nokuti maforces that impact on the legal persona, an organization as a legal persona, there are so many. So kuti managers and my governance systems can hardly foresee my forces why. Vanozongoona akuaffecta the viability of the organization.
Mumwe wevataura pamusangano uyu Vatapera Musekiwa, vanova mukuru wekuburiswa kwemashoko pachinhoyi University of Technology, vanoti nyika isati yatarisa vari kubva kunze inofanirwa kuona kuti munyika mune mvura nezvimbudzi zvakachena pamwe nemagetsi asingadzimwe dzimwe.
Ngatirege kumhanya kuenda zvokumusorosoro tichisiya zvinhu zvepasi zvinofa kugadziriswa. Zvakafanana kuti ukapinda muguta reHarare hamuna kana toilet, ukaenda manyoka unotoshaurira sei? Enda pabed bridge yapa South African side, things are okay, our border is not bad, but the ambience ukaenda problem futi unoshaya kuti ndoenda kupi, hapana pekugara, pane mumvuri. Those are issues, dzinonzi masoft issues.
Musangano uyu uri kupindwa nevanhu vemahotera nenzvimbo dzekutandarira pamwe nevanoshambadza zvekushanyirwa kwenyika uri kuitwa pasi pedingindira rekuti economic recovery through hospitality and tourism. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.